manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 26/2021. Makateerera kuStudio 7 nevinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ma provincial election atatinawo nhasi afamba zvakanaka chaizvo. Tavhota murunyararo, panga pasina noisy, panga pari panzvimbo, panga pari peacefully. And advantage yataita ndeyekuti each district rakapiwa polling station yaro yekuti ringe richivhotera ipapo. Zvichireva kuti ndozvinhu zvaita advantage yekuti tisanonoke takurumidza zvokuti nekuda kwaizvozvo.
ZANU PF inoita sarudzo dzematunhu munyika yose. Nasi Studio 7 inotarisa zvakadzama mamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzebato reZANU PF dzekutsvaga vatungamiri vematunhu dzaitwa nhasi matunhu ose emunyika uye zvizhinji zvabuda musarudzo idzi zvichaziviswa mangwana. Godwin Mangujika anochipanyaya inotevera.
Munzvimbo dzakawanda muHarare dzinosanganisira Mbare neHopley, vanhu vatanga kuvhota mangwanani sezvange zvakarongwa. Asi kune dzimwe nzvimbo dzakaita semufakose, vanhu vatanga kuvhota panguva dzekuma 3 masikati, zvekuti kusvika pari zvino vachiri kuverenga zvabuda musarudzo. Amai Lisa Makoni, vanovesa chigaro wemadzimai muMorris Nyagumbo District kuHarare South Constituency, vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka. Munzvimbo mavo
ma provincial election atatinawo nhasi afamba zvakanaka chaizvo. Tavhota murunyararo, panga pasina noisy, panga pari panzvimbo, panga pari peacefully. And advantage yataita ndeyekuti each district rakapiwa polling station yaro yekuti ringe richivhotera ipapo. Zvichireva kuti ndozvinhu zvaita advantage yekuti tisanonoke takurumidza zvokuti nekuda kwaizvozvo. Plus tanga takangorongeka kubva pana chairwoman kusvika kunumber 40 kune ma deputies yedu second konzariyeti yedu number 40.
Vachitaura mushure mokuvhota pastodhat womumbare, mutevedzeri weWomen's League Mumbare 1 District Ambuya Garise, vati sarudzo dzekutsvaga utungamiri hutsva hwedunhu ravo dzafamba zvakanaka kunyange hazvo pange paine vakawanda vari kuda zvigaro.
Papasina gakava ai tanga chimuradza kuti tivanewo munhu mumwe chete tese, nyange mumwe angachivhotera waanoda uya achivhotera waanoda, asi tivanewo munhu mumwe chete tavhotirana pazvakanaka tichibuda vanobuda kuenda kumba achienda kumba. Tatongogarawo zviri pana patamira chingirikini tazomira manje kuti tiona kuti nhoroni zvatabika zviya izvi munda wedu watarima waibva here zvarodoka tomirira kuti takagara zviri pano chitandara.
Vamwewo Ambuya vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti sarudzo dzabuda zvakanaka uye vati vachagara pastodhadwo kudzamara zvabuda musarudzo zvaziviswa.
Isu ezano PF hatidi mirizhonga, tinovhota takanyarara. Avhota oenda kumba zvake, auda kugara kumirira marizautsi kuda kwake. Sesu chembere zvedu tangoti aiwa toda kupedzisira nazvo. Chikafu totenga nemari pane Kresta mbara apa tobuditsowo toisa pai paKresta mwana.
Murongi wemisangano muZANU PF vaMike Bima vati zvichemo zvavange vanzwa kusvika pari zvino ndezvekuti kune dzimwe nzvimbo vanhu vanonoka kutanga kuvhota vati vange vakamirira kunzwa zvizere kubva kumatunhu ese munyika. VaBima vatiwo vanotarisira kuti kuverengwa kwemavhoti kunopera mangwana.
I wouldn't know exactly, as I said, zvino tawana report province by province kunzwa kuti zvamira sei, because we had planned kuti elections anoitwa nhasi but kuverenga would go even up to tomorrow because pane collation zvinoenda to the next level ochekewa achinda next level so that is we have no problem in the counting tomorrow
kunyange hazvo sarudzo idzi dzichinzi dzafamba zvakanaka vamwe vakabuda musarudzo idzi vachiti vaichichidzirwa valazarus dokora vekumashonaland central vanoti vakabuda musarudzo idzi sezvo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka nhasi vaabhia mujere vekumashonaland west vazivisa kuti havachapinda musarudzo asi havana kupa zvikonzero zvakati tsvikiti kumashonaland east vaozias vute vakarambidzwa kukukwidza zvisina tsarukano kunyange hazvo zita ravo raimbenge ratambirwa nepolitbro vabima vaudza studio 7 kuti vanenge vashichidzirwa vanofanira kumhanyara kubato kuti vanenge vaita izvi vatorerwe matano Mune makwikwi anotyisa muzanu PF zvekuti pamatunhu ese munyika Valerie Mavhima ndivo vega vakashaya nevakwikwidza pachinzvimbo chasachigaro wedunhu reMidlands muHarare mune vanhu vashanu vari kuda chigaro ichi vanoti vaChris Chuchu vaGoodwill Masimirembwa vaGodwin Gomwe vaJason Pasade navaBoniface Karoro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevanomwe vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 1098 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mapfumbamwe nevasere kana kuti 4908 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nezvishanu nemazana mana nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 205449 kusvika mukupera kwezuva nezuro vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana nezviuru zana nezvishanu zvine makumi maviri kana kuti 4,105,020 vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu nezviuru zana negumi nezvitatu nezana nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 3,113,149 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti vanhu vanofanira kuramba vachitevedzera nzira dzose dzekudzivirira kuti covid-19 isapararira sezvo chirwere ichi chichiripo ngatinzwei hurukuro yataita navo
chokutanga chatoda kutaura ndechekuti sezvatakamboreva kuti Omicron virus yecovid-19 paradzirwa kana kutatapuriranwa zvakati nyanyei kudarikidza mavariant kana vana Delta virus vakambovakwawo. Saka muchaona kuti mafigiri edu sezvatakamboreva akati wedzerei evanobatwa noutachiona ihohu. Asi muchaona kuti vanonyanya kurwarisa stereki asi kana kuti kufa nokuda kwevariant yeOmicron vakati shomekei pane vakanga variko tichienzanisa nana Delta variant vakadarika. Saka zvatingangoreva ndezvekuti nyango wandu huripo tichiona kuti mafigiri evanonzi vashaika nokuda kwecovid-19 takatarisana nevariant yeOmicron ari kuti wedzerei asi haazonyanyi kusvika pamavariant apera aya.
Zvii zvamurikurudzira vanhu kuti vaite?
Chikuru ihurudziro yatinongoramba tichipa sezvinongorehwa nehurumende sezvinongorehwa neve World Health Organization kuti ngatirambe tiine chenjedzo yokuziva kuti chirwere ichi checovid-19 hachisati chapera. Chirwere ichi chichiriko zvikuru chichakasimba uye kuti vanhu vanokurudzirwa kuti ngavabayiwe nhomba kana kuti vaccine yecovid-19 sekukurudzirwa kwazviri kuitwa.
Sei paine kurudziro yakadai?
nokuda kwokuti zviri kuonekwa kuti vakawanda vari kubatwa nevhairasi yeOmicron yeCovid-19 iyoyi ndevaya vasati vabayiwa nhomba, vakawanda zvikuru kudarika vakabayiwa, uye vari kunyanyorwara kana kufa nokuda kweOmicron iyoyi kana COVID-19 iriko utachionawo, vakawanda vacho ndevaya vasina kubayiwa nhomba. Saka izvi ndo saka vanhu vachiramba vachikurudzirwa kuti ngatibayiwei nhomba yeCovid-19.
Asika kuchine vamwe vari kutsika madziro, Dr. Maid.
Ehe, variko vane zvavanotaura, variko vakambowana zvavaitaura vachiti zvinozokonzera zvakati. Asi muchaona kuti nyangwe nanhasi zviya zvainzi macomplications anozomuka akadai zvinozokonzeresa zvinhu zvakawanda, vamwe vanonzi havachabereki. Hatisati tambozviona, hatisati zvawanikwa nesainzi kana nemedicine kuti aiwa pazoita inyakanyaka idzi nokuda kana macomplications aya nokuda kwekuti munhu abayiwa vaccine kana kuti nhomba yeCovid-19. Saka kurudziro iyoyo yokuti vanhu varambe vachibayiwa iripo, inoramba iripo, uye zviri kutoonekwa vana mazvikokota vescience nemedicine vari kutoongorora vachiona kuti vaccine iyoyi nhomba iyi inobatsira kudzivirira kubatiwa neurwere kana utachiona hweOmicron ihwohwu, kana kuti munhu anzi anyanya kurwara nahwo. Saka ihurudziro iyoyo yokuti vanhu varambe vabayiwe nhomba yeCovid-19.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara cheChitungwiza, Dr. Enoch Maida, vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano muSouth Africa dzinoti ongororo yadzakaita inoratidza kuti vanhu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 chemhando yeOmicron variant vanopedzisira vave nemasoja emuviri mavo anodzivirira kuti vasabatwe nemhando yeDelta variant. Izvi zvakabuda muongororo yakaitwa muDurban pavanhu 33 vakabayiwa nhomba nevasina kubayiwa nhomba, uye nyanzvi idzi dzakaona kuti vanhu vakambobatwa neutachiona hweOmicron variant vaive nemasoja mumwiri wavo ane simba rakawedzerwa nezvikamu 14 kubva muzana mushure memasvondo maviri vabatwa nechirwere chemhando iyi. America neRussia dzichaita hurukuro musi wa 10 ndira muna 2022 pamusoro pezviri kuitwa nemauto enyika mbiri idzi, uye kubudirana pachena panyaya yekusagadzikana kwezvinhu muUkraine. Izvi zvaziviswa nenyika mbiri idzi mune imwewo nyaya pamusangano wavakaita nemagavhuna emuAmerica nezuro. Mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vakabvuma kuti urongwa hwekuwedzera zvikwanisiro zvekuvheneka utachiona hweCovid-19 hauna kunyatsobudirira, uye vachashandisa masimba ari pasi pemutemo weDefense Production Act kusimbaradza urongwa uhwu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti chido chavo ndechekuti zvicherwa zviunze mari inosvika mabhiriyoni 10.2 panosvika gore ra2023. VaMnangagwa vakataura mashoko aya svondo rapera pakunyoreranwa kwechibvumirano chekuchera lithium pakati pekambani yekuChina yeZhejiang Haiyu Cobalt neyekuAustralia inonzi Prospect Resources Limited. Kambani yekuChina yakabhadhara mari inosvika $442,000,000 kana kuti $422 million kutenga mugodhi uyu. Mugodhi welithium uyu unonzi Acadia Mine. Asi mubvunzo une wakawanda ndewekuti Zimbabwe, iyo yakakomborerwa nezvicherwa zvakaita segoridhe, lithium, koromo, mangoda nezvimwe, sei isiri kukwanisa kunyatsowana chouviri kubva mazviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti
investment yatiri kunzwa iri kubva kuChina inopfuura $400 million iri kuuya kuinvesta mulithium. Tiri kuona iri game changer, ichashandura upfumi hwenyika yeZimbabwe, nekuti lithium products dzosanganisa mabatteries, electrical motor vehicles, ndiyo yava kunyanya kuita mukurumbira pasi rese kunyanya kutungamirwa neChina. Tinoziva kuti nyika dzanga dzine oiri kunyanya pari zvino, ndo dzine mare ine mukurumbira asi oil yaishandiswa inoshandiswa kufambisa dzimotokari. Nao lithium ndo yaita kunzwa kuti ndo yavakudiwa zvakanyanya chifambidzana nemamiriro ekunze tichirwisa climate change. Saka zviri kureva kuti Zimbabwe ine mukana wekuitawo nyika ine mukurumbira pamari pasi rese.
Vaenderera mberi vachitiwo nyaya dzeori ndidzo dzinogona kukanganisa budiriro iyi.
Pane maoko emakudu akawanda muZimbabwe anoti pauya mainvestors akadai so oonekwa abata matepa tafura paya akuti ndipo 10% ndipo chakati. Takazviona pakauya vaDangote vakanga vaya nemari yasvika $2 billion vakati we mean business. Asi mukufamba kwenguva takazonzwa kuti vakazopera rudo rwekuinvesta muZimbabwe vakadzoka nemari. Kune vamwe futi vatisakwanisa kudoma vakanga vauya futi muno vakazotiza vakaenda kunoinvesta kuZambia vanzi tipei ma10%. Saka tiri kuti kuhurumende ngatisiyane netsika nehosha iyoyo yekuteera kuda kunopuwa 10% pausina chiwashanda. Nyika yaramba ichingodzoka kumashure. Tine mari zose dzaanotyisa akadai so anokwanisa kubatsira kuti nyika ichinje overnight.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti
nyaya yekuona kuti tiri kuita process zvicherwa zvedu kana kuti atingati value addition, tounza industrialization around minerals, izvozvo zvazvisiri kuitika. But effect yekuti tine zvicherwa zvakawanda itori opportunity yekuti tikwanise kuita natural resource industrialization strategy. Takatarisa nyaya dzelithium zvakutorawo kuti tinofanira kunge tiine ma lithium processing plants muno muZimbabwe. Izvozvo zvinobatsirawo zvakare kuti tikwanise kuretaina more value kuburikidza nezvicherwa zvedu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vanotiwo zvakakosha kuti pazvibvumirano zvakadai hurumende inyatsobuda pachena kuti zvinofamba sei, nekuti kazhinji pane mute wakawandisa.
Ndinofunga kuti kunzi kwekutengesa nyika yaifanira kuita mubatanidzwa wepakati pemakampani akazvimirira ega nemapazi ehurumende kuti isu tinge tiine chekuita nemigodhi yakafanana neiyoyi. Pane zvicherwa zvakawanda zviri kungobuda munyika munomu, asi nyika ichikwangwa yakudai.
Ko, mari yatengwa nayo mugodhi iyi inoratidzei chaizvo? Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti
Kutengwa kwemugodhi weArcadia Lithium Mine uri kuGoromonzi kubva kuProspect Resources yekuAustralia nekambani yekuChina inonzi Huawei kunoratidza chiedza maringe nekubudirira kweindustry yelithium muZimbabwe. Mari yatengwa nayo mugodhi ye$422 million ekuAmerica. Imari yakanaka sekuti vatengesi vakashandisawo mari inosvika kuma26 million. Avawo vatenga vachaburitsawo mari inodarika bhiriyoni rimwe chete kureva 1 billion yekuAmerica. Kureva kuti mari iyi ndingangoti yakanaka.
Panyaya yekuti Zimbabwe iwane chouviri pane zvicherwa, vaBoroma vati
zvange zvakanaka kuti kambani yekuChina inonzi Huawei igadzire mabhatri aedzimota aya muno muZimbabwe, kuitira kuti vana vemuno muZimbabwe vawanewo mabasa uye nyika yeZimbabwe, upfumi hweZimbabwe hubudirire. Asi tochitarisa pakuti zvimwe zvezvimwe zvinoshandiswa kugadzira mabhatri elithium aya zvinenge zvichibva kunyika yekuChina, uye nyika yeZimbabwe haisati yava tingangoti nemotikari dzakawanda dzinoshandisa magetsi ayo anonzi maelectric vehicles pachirungu. Zvichireva izvona kuti zvese zvaigadzirwa nekambani yeHuawei zvaizopedzisira futi zvabuda kunze kuenda kuChina.
Zimbabwe iri kuedza kuita chibvumirano chakadai nekambani yeZimplants kuti ikwene nzvere zvainochera isati yazvitengesa kunze. Asi izvi zvave nemakore akawanda zvichiedza kuitwa kubva mushakabvu Robert Mugabe vachiri mutungamiri wenyika. Mutungamiri werimwe remapato anopikisa munyika reFreedom of Rights Under Sovereignty, Muzvari Irene Manyara Muyenziwa, Vanoti munhu wese anofanira kuwana rubatsiro rwechikafu zvisinei kuti abuda mumba mani. Muzvare Manyara vanoti mukufamba kwavo vachitsvaga rutsigiro munzvimbo dzakasiyana siyana vari kusangana nevanhu vazhinji vanenge vachichema chema kuti vave kutozvimanikidza kuti vapfeke hembe dzebato riri kutonga munyika kuti vakwanise kupuwa chikafu cherubatsiro izvo zviri kuvashungurudza. Asi gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoramba kuti panoitwa uori panyaya yekugovera chikafu, vakati vanhu vanenge vaine umbowo hwekuti izvi zviri kuitika vanofanira kusuma bazi ravo voongorora. Muzvare Muenziwa vanoti vane urongwa hwekudaidzira musangano nemamwe mapato kuti vazeye nyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvinhu zvakasiyana siyana ndiri kuona kutambudzika kukuru kwevanhu nekutadza kunzwisisa kuti vangazvibvise mukutambudzika umu hawo, and kuti government inobatsira kwapi mukuvabatsira.
Zvii zvamuri kuona mukufamba umu? Takatarisa nyaya iyoyi yekupiwa kwevanhu zvinhu zvakadai sembeu nezvimwewo.
Vanhu vari kutarisira kuti pavanenge vachipiwa rubatsirwo negovernment, I think example yandingangopa ndeye current ruling party iripo. Tiri kuona vanhu vachinge vakapfeka matisheti ezanu pf, vamwe vakapfeka mazambe ezanu pf, vachiti ivo kuti vapiwe masits iwaya kana kuti fertilizer or whatever it is. Vanofanira kunge vakapfeka ZANU-PF matisheti nemazambia or macap or whatever it is kuti vange vachipiwa maseeds nefertilizer. And ndikatsvaya kuvaexplainera kuti handizvo, you don't need to wear ZANU-PF emblematic clothes kuti unge uchipiwa maseeds, because yandataura iye kuti is the obligation of the current government to actually provide subsidies local farmers, commercial farmers and even peasant farmers and so forth. Saka ndozvimwe zvinhu zvatikuti tikuona kuti kusanzwisisa kwevanhu nekutya kuti tikasange tiri vezanupf hatingapiwe. I think that is the wrong message yekuti zanupf has to be fair and be transparent and be truthful to people kuti vanhu vange vasina kutya kwekuti tikasapfeka, because vanhu vari kupfeka vanhu vemdc vamwe vacho vanhu vemamwe mapata minimum madpt party mapata akasiyana siyana, but vari kungoti tikauya takapfeka zvezanupf but they are not actually zanupf supporters. Saka those are some of the things that, you know, we just need to be transparent as Zimbabweans kuti zvinge, because izvi hazvi kubatsira even zanupf yacho. Dai even vanhu vakauya vakapfeka iyoyo uniform yezanupf but vari kutaura kuti vemdc kana kuti vamwe mupati kana kuti patori forum kana any other party out there. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti tikufanga kungonzwisana pachena kuti ngatibudira nei vanhu pachena vanhu vezimbabwe vasava nefiye yekuti vaonekwe kuti vange vakupfeka bato iri kuti vange vachiwana zvinhu zvavanofanira kukodzerwa kuwana zvisina kuti zvine basa neany party at all. This is something that the government has to do for its people, not the party at all.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe remapato anopikisa munyika reFreedom of Rights Under Sovereignty kana kuti FORUS, muzvare Irene Manyara Muenziwa vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Munhau dzemitambo, sangano reSports and Recreation Commission rinoti harisi kushayiswa hope netsamba yeFIFA yekuti ridzore pabasa vatungamiri veZIFA avakambomiswa basa nekomishen iyi. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Manager weMaurias vaWellington Bandare vanoti vatambi vese vakadaidzwa kubva kuSouth Africa, Tanzania neZambia vave mukamba vakamirira kusimuka kuenda kumafinari eAFCON aya.
Vatambi vakabva kunze ndeava vanoti Martin Mapisa, Talbert Shumba, Alec Mdimu, Kirol Chimwemwe, Gerald Takwara, Teenage Adebe, Bruce Kangwa, Onesimo Basera, Temptation Chiunga, Tawan Kamsoko, Kudakwashe Maachi, Ishma Wadi, Nefatigere, na Prince Tuve.
Okuho hondo pakati peZIFA ne Sports and Recreation Commission kana kuti SRC iri kuenderera mberi. Sachigaro we SRC Vajelaud Mulochwa vanoti havasi kutambisa nguva yavo kutaura nezvenyaya yekudzora mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo nevamwe vavo pabasa nekuti havana kuwana tsamba kubva kuFIFA nezvenyaya iyi. Vamlochwa vanoti vakaziva nezvetsamba yakanyorerwa vaJoseph Mamutse vanotungamira mabasa muZifa kana kuti Chief Executive Officer neveFIFA mapepa nhau tsamba iyo vanoti hainei navo. Vamlochwa vanoti tsamba iyi yakanyorerwa vaMamutse avo vakadzinga basa kare kare. Tsamba iyi iyo yakanyatsondirapira iri kupa SRC kusvika musi wa 3 ndira kuti idzore vaKamambo nevamwe vavo pabasa kana kuti Zimbabwe inodzingwa munhabvu yepasi rese. Kudzingwa uku kunosanganisira Zimbabwe kubuditswa makwikwi eAFCON 2021 ayo ari kutanga musi wa 9 ndira muCameroon. Vamwe veZifa vakadzingwa basa vataurira Studio 7 vasingade kudomwa nemazita vati FIFA haiwanzotumira tsamba kumasangano anodomwa nehurumende akaita CSRC. Vati FIFA irutokoka vaKamambo kumagungano ari kuitwa kunze kwenyika kuratidza kuti haisi kufara nekupindira kwehurumende munyaya dzenhabvu. Asi gadziro yemakwikwi aya yave padano repamusorosoro kunyange pachine mhute panyaya iyi. Vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Prince Dube anotambira Azam kuTanzania vari mukamba vakamirira kusimuka vakananga kuCameroon neChina. Vatambi ava vanga vari mukamba panguva yeKrisimisi kuti vasapinde muruzhinji kuedza kudzivirira chirwere cheCOVID-19. Vamupandare vanoti vatambi vanotambira zvikwata zvekuEurope vachangobva ikoko vakananga kuCameroon uko vachanobatana nevamwe.
Taiwo saJordan Zemura, Admiral Muswe, David Moyo, Knowledge Msona naTino Kadewere takaita urongwa hwokuti club avo avashandise kusvika musi wa 3 vozovasunungura kuti vauye kuCameroon kwavachange vachisangana netimu.
Vanoti vatambi vari mukamba vari kusimuka nechitatu kuenda kumafinari aya ayo Zimbabwe iri kukwikwidza kechi shanu.
Timu ichasimuka muZimbabwe nechitatu musi wa 29 yosvika kuCameroon yaonde musi wa 30.
Mutambo weZimbabwe wekutanga uriko musi wa 10 ndira apo Mauritius ari kusangana neSenegal iyo inotungamirwa na Sadio Mane anotambira Liverpool. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino yekupeta gore ra2021. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenawo zvakare. ZANU-PF inoita sarudzo dzematunhu munyika yose. Mamwe masangano evarairidzi okurudzira hurumende kuti iite gadziro yakakwana zvikoro zvisati zvavhurwa kuitira kuti vadzidzi nevadzidzisi vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muraita zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika